mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 gumi guru October 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mitemo yakurwisana neCOVID-19 kana kuti lockdown level 2 yawedzerwazve nemasvondo maviri. Vanhu vekuSt Barbara's kuward 13 pasi pasabhuku mwedzanyi kumutasa vave kutyira kubviswa mumisha yavo pamusoro pekucherwa kwematombo. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti itore matanho pakudzikamisa mitengo yezvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yawedzera nemasvondo maviri mitemo yeCOVID-19 kana kuti level 2 lockdown. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Vachitaura kuvatori venhau, amai Mutsvangwa vakati mabhawa ane marezenzi ekuita basa ravo anogona kubvumidza vanhu vakabayiwa nhomba dzose kuti vapinde mumabhawa avo, asi mabhawa achisungirwa kutevedzera mitemo yose yokurwisana neCOVID-19. Pasi pemitemo yelockdown level 2, vanhu vanorambidzwa kufamba-famba pakati pa 10 o'clock manheru na 5:30 mangwanani. Mabhizimisi anozarurana 8 o'clock mangwanani achisungirwa kuvharwa na 7 o'clock manheru. Veruzhinji vanokurudzirwa kutevedzera mitemo yose yokurwisana nedenda reCOVID-19. Vachipindura mashoko abva kuhurumende awa, vaimbo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati malockdown apedza basa ravo uye haasisina basa raanoita. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuwedzera zvikuru uwandu hwevanhu vanobayiwa nhomba zuva roga roga. Muhurukuro yataita naDr. Madzorera, tatanga nekuvabvunza pamusoro pekuwedzerwa nemasvondo maviri kwelockdown.
Hai, muZimbabwe lockdown yezvino haisisina chainobetsera, yava nemadiminishing returns. Panosvika nguva pamainterventions ese, intervention painotanga kusabatsira chinhu, kusawedzera any value. Zvino mainfections taa kuwana nevanhu vari kushayika nenyaya yeCOVID-19 ava patingati pabaseline chaipo, zvichagara zvakadai kwenguva yakareba. Lockdown yangu va inconvenience, inokanganisa economy, inokanganisa mufaro wevanhu, yangu va nzira yekucontrola vanhu nemutemo zviri unnecessary. Pari zvino ndofunga lockdown ngaichibviswa kusvikira tapinda mune rimwe dambudziko. Hurumende zvino ngaiconcentrate panyaya yekuvaccinate vanhu kudzivirira wave yechina ichauya iyo. Ndopaunofanira kunge vachiisa mari nepfungwa dzavo, tombobvisa pfungwa palockdown.
Pane chiri kuratidza here kuti tiri mugwara rakanaka mukurwisana necoronavirus?
Gwara rakanaka rinobva kuna iye musiki, asi tiri kuona kuti vanhu vari kufa nevanhu vari kubatwa nechirwere vadzikira zvikuru. Saka tofanira kungopa kutenda kuna iye musiki. Ngatiregei kuzvirova matundundu tichiti pane zvatinogona. Aiwa, tiri kuona nyika dzimwe dzine mari yakawanda, dzine unyanzvi hwakawanda, dzichiri kugomera pasi pechirwere cheCOVID-19. Saka ngatipei kutenda, totora mukana iwo uno watapiwa namwari, watine malow levels einfection nemortality, toushandisa zvakanaka kuita rebuild economy yedu, kuyananisa vanhu nokuvaka even political arena yedu, kugadzirisa zvinhu, toita mabuy elections edu anofanira kuitiwa. Ndiyo nguva yacho inoi, panze pokuramba takawanda kuseri kwei kwema lockdown ava unnecessary yezvino.
Dr. Madzorera, Zimbabwe iri kubaya here nhomba vanhu vakakwana pazuva?
Nezuro kwakabayiwa vanhu vanoda kusvika 5800 nhomba yekutanga. Indiyo ya tunoti pittance. It's nothing compared to matagets. Atina waka antida wote tiba evanu. Vanushika 10 million by the end of the year. Kutishike figure hiyo yotofano nge tiba evanu 70,000 first dose pazula. Anisiku venigane second dose, ndrungo venga first dose chete. 70,000. Saka mruko na wati baya 5,800 kutamba, nenguwa. At this rate, yukubaya first dose 5,800 wanu pazula. Zichati torela makore anorao zira makore matatu. Kutitui baye the 7 million people wasara. Wanda kubaya wa first dose. Saka, ndoto urumende, ngaisi mzire. Unless wa bago peza vaccination program hii. Kunana 2024-2025 ingawa kwenye embe wasunge mabrugwa chayu chayu tiuno tapinda mndima saka kwala
chii chinofani wakitwa ni urumende pamsuri penye ya ii Dr. Madorera uye chii chingaitwa ni urumende chaisiri kuita kutizu nishifambe ni kukurumizu
chinofani wakitwa ni urumende kuti gaziri senyaye jiripa chena asu urumende niko garajitiza nyaya chokutanga ma health workers anufana wanga achifara nukufarira kuita basa la waru kuita ngavapiwe ma incentives akakwa na kutuwa ite basa la kawo makudaira waru kuita hili remuneration yavo ni mama conditions of service nga gadziriswe chichi piri message nye urumende nga tungori gengo za wano mazwa yesu yote kwa zofa wano 20 kwa batu kwa wano 100 nesirwere I messaging yaka naka ayo tunifarira kutungo za watu chichi kuitika asa enacha yano betera tuna messaging ino betera kutuwa nwa vanzu wikudeni wa mwe ya wukutuwende kunobaye wa nomba pachine vaccine hesitancy ya kanyani sa kuwanda Mzimbabwe ya jino ngava tuze kutipawa nwagabaye wa nomba vangani warukubatuwa na chirwere chirukuwa bata ziri serious wakadini pana advantage yere yukubaye wa nomba ndozu uda kuziwa vano wano wada kuziwa zakari kutuizo pa wanwagabaye wa nomba vangani wakaruwara nazo pani mafiga zatakanzwa musuwa pura uyo asa ndifungu mafiga ziwa ya ari comprehensive ano kava zunu jese atifiku ziwa u seriousness we zirwere ziruku bata wano urumende ya esiku nasa kutuhu zaniya ze kuti kanapane wafa wafa zakadi ini seva jikonkluda watawana kure wane nomba and so forth ziruku da zunu jini tuwa nima independent experts as well
abo wange vari waembo wakurukota rezo utano Dr. Henry Madorera vari paru nare kukwekwe ni Studio 7. Tabata mutauriri wabazirezo utano wa Donald Mujiri wakati vacha taura nesu kana vazoka munyika. Vanu veku St. Barbara's ku Ward 13 pasi pasabuku mwedzani kumutasa kumanikaland vanonzi vari kugara vakabatira hura mumaoko mushure mekunge kwauya vanhu munharaunda yavo vachitora matombo kubva pagomo rinonzi Gutu nechinangwa chekuda kutanga kuchera matombo anotengeswa kunze emhando yegranite. Mumiriri wenzvimbo iyi vaTrevor Saruaka vanoti vagari vari kutya kutorerwa misha yavo sezvakaitwa vamwe kwamarange kuchilonga kuchiredzi uye kutamiswa misha kwevamwe kudinde mutoko murewa chivu nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvazvicherwa vaWinston Chitando sezvo vange vasingadaire nharembozha yavo asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSaruaka.
Ya Blessing nawe ripo ndeye kuti pamugano we Makone Rural District Council ne Mutasa Rural District Council ku Ward 13 ye Mutasa Central nzvimbo inonzi St. Barbara's mubhuku ramutetwa pane nawe kuti pane vauyo vakambouya zvinonzi pane nguva from 2015 paine vanhu vaiuya vachimboongorora matombo ari mugomo asi gore rineri panguva ya lockdown pane vakazouya vacharakidza kuita serious pane murume anonzi Innocent Gota andizuti ndiye muimbi here kana kuti umwewo kufanana kwemazita akauya akatora masembo mugomo akadzoka nawo kwaakadzoka aine mapepa airatidza kuti vakapiwa mvumo yekuti vange vachitsvaga matombo egranite black granite.
Vaitsvaga pagomo rinonzii?
Mugomo rinonzi rekwaGutu. Saka dambudziko ratinaro nderekuti nezvatiri kuona zvakaitika kwaMarange, nezvatiri kuona zviriitika kwaMutoko Kasike Village, nezvakaitika kuChilonga community dinde, you know, tine maproblems emacommunities mazhinji akasangana nedambudziko mushure mekunge nzvimbo yavo yawanika zviwanikwa. Saka dambudziko ranga richitika kuarea iyoyo ndezvekuti vanhu vakatanga kubvunzana kuti zvichazoweiko kana vari kuti vari kutsvaga kuchera black granite vakabudirira uyezve kana vakatopiwa mvumo sekuya kwakaita nevakomana vacho vaine mapepa. Ndobva vakazotibatawo ndikadaidzira musangano kuti ndisangane naishe nemasabhuku ake nakanzera kuti tinzwisisane secommunity kuti kana paine development inoti iitike panzvimbo tigare tanyatsa kujekeserwa kuti ichazoaffecta positively community sei uyezve ichazoaffecta negatively sei.
Pana here mitemo iripo yekuti vanhu vanenge vachingoziva kuti kana pakuda kuitwa urongo wakadai panoitwa izvi nezvizvi zviri kufamba sei chaizvo?
Sekuziva kwaku blessing kuti paitwe project yemining kana any other development panodikana kuti panenge paitwa inoti environmental impact assessment. Muongororo yataita nzvimbo zhinji nderekuti chidanho ichi chiri kujambirwa zvakanyanya, macommunities haasi kuconsultwa, haasi kubvunzurudzwa, haasi kupawo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichiitika. Vanozongosangana nedambudziko rekuti anenge aunzi chitamai nekuti paita investor auya aroda kuita operation inounza mari kuhurumende. Asi iwewe neni tinoziva kuti hurumende inotangira pane vanhu pari panzvimbo inenge vaafekitwa iwavo. Saka takawirana secommunity tisati tawirwa nedambudziko rekuti vanhu vazotovakuuya nemishina, ngatigare taengage marelevant ministries nemadepartments egovernment kuti vatijekesere kuti chii choda kuitika panzvimbo iyi, nekuti kutaura kuno ari kuita semahonga honga kuti vaida kutsvaga matombo acho vanenge vakaona asiri emhando inotarisirwa. Asi izvo zvinototishamisa nekuti nyangwe vakashaya ngavange vasvika kuna sabhuku, ngavange vasvika kuna ishe, ngavange vataura necommunity leadership so that vanhu vanyatsoziva kuti zvii zvoda kuitika. Saka ndoda mudziko ratiri kusangana naro.
Mumiriri wemutasa central vatrevor saruaka vange vari parunhare kwamutasa kwakare nablessing zulu westudio 7. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti riri kukurudzira hurumende kuti itore matano pakudzikamisa mitengo yezvinhu munyika iyo rinoti yave kuramba ichikwira. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti zvinhu zvanyanya kukwira mitengo ndezvekudya zvakaita semafuta ekubikisa ayo vanoti marita maviri ave kuita madhora manomwe ekuAmerica. Mazowe, marita maviri anoda madhora mashanu ekuAmerica. Matemba, chidimbu chekirogiramu achida madhora gumi nemana ekuAmerica. Uyewo nyama. Vamutasa vanoti kukwira kwemutengo uku kwasiya vashandi vasisakwanisi zvinhu zvakawanda sezvo mihoro yavo iyo vanoti vari kupiwa nemari yemunyika iri pasi zvakanyanya. Muri ine vanhu vatanhatu inonzi yave kuda mari inoda kusvika kumadhora emunyika zviuru makumi mashanu pamwedzi. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti vashandi vakawanda vari kutambira mari iri pasi pemadhora zviuru makumi matatu nezvishanu pamwedzi. Ndatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Mitengo iri kukwira zuva rimwe nerimwe. Hatichatokwanisi kuti tizvikwanisewo kutenga isu vashandi vazhinji. Sezvamuri kuona mapurisa ari kuchema, vashandi vese vari kungochema. Tinotarisa zvinhu zvakaita semafuta kuti zvaakutoda madhora anosvika iwo manomwe ekunze kwenyika kuti utenge mafuta chigubhu chimwe chete che 2 liters. Kuti utenge mazowe 2 liters yevana zvaakutoda madhora mashanu ekunze kwenyika. Kuti utenge pakiti rimwe chete rematemba hafu yekg unonga wachitoda mari inosvika iyo madhora gumi nemana ekunze kwenyika. Saka mari dzadzikwanisike kuti swe ruzhinji tiwane mari dzakadaro. Zvaakureva kuti vanhu vakufa nenzara, vanhu havasi kugona kutenga mafuta ekubikisa ekuzora, havasi kugona kutenga chikafu chekudya. Tiri panguva yakaomarara kwazvo munyika ino yeZimbabwe.
Chie chiri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakadai vamutasa.
Nyaya yemitengo iyi haina chimwe chinhu chiripo. Hatisi kuroiwa basi venyika asi kutotadza kutungamirira pane zveupfumi hwenyika kutadza kuronga. Zvinhu zvedu zvepfuma yenyika nemari yenyika. Takazvitaura paya bhangi guru renyika na minister wefinance wamutuli Ncube tichivaudza kuti hazvikwanisiki kuti munyika muno mutishandure titange kushandisa mari yedu nokuti zvinhu hasati zvamira zvakanaka upfumi hwenyika husati wanyatsa kugadzikana. Saka mari yemuno ndiyo yarambwa nevazhinji kwakudiwa mari yekunze. Chanetsa ndechekuti isu tiri kushanda tiri kutambiriswa mari yemuno isingatashande ava marara. Asi kwatinotenga vanhu vanoda kutishandise mari yekunze madhora ekuAmerica. Saka ichocho ndochinoda kugadziriswa kuti munhu wese ari kushanda apiwe mari yekunze, atenge nemari yekunze. Nokuti nyaya yanetsa ndeyemutengo uripo pakati pemari yemuno nemari yekunze exchange rate. Ndo iri kuita kuti zvinhu zvikwire. Saka zviri kuomera isu tisingabati mari yekunze vashandi. Zvopfavira vanoshambadza zvinhu zvavo vemabhizimusi vanonga vachibata mari yekunze.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Reserve Bank of Zimbabwe rabudisa mamwe zvemazita makumi mana nemanomwe 47 evanhu varinoti vanofambisa nekushandisa mari yekunze nenzira isingabvumidzwi. Zimlive.com rinoti nezuro chipiri vaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo havana kuzotongwa mushure mokubvuma kwamuchinjisi Lanzut Mutsokoti kuti National Prosecuting Authority yakanga isina humbowo hwekuti mhosva dzavachombo dzitongwe. Dzimwe mhosva dzaipomerwa vachombo dzinosanganisira kuzvigovera masitendi ekuvaka dzimba anoita 125. Newsday mune nyaya inoti European Union yakazivisa gurukota reZimbabwe rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa kuti Zimbabwe inofanirwa kupindudza mitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndina mashoko akanyanya kuwanda asi ndinorwadziwa nemukomana uyo pachingechiuruyo. Mukomana upachingechiuruyo pamberengo apo wandirwadzisa, wandisvodesa futi. Haungarambi uchiti kwanzi uchitsigira bato raunoona risina kana charakakuitira muupenyu. Shuwa vanhu vari kutadza kugadzira bridge repajeka iro. Munzvimbo macho matinoti ndo munobva vana Jora Mugumbo, ndo munobva vana July Moyo. Vanotadza kugadzira bridge repajeka ramunoziva kuti ndo jira yacho inofambwa nomunhu wese wemomo muberengo imomo. Asi munotadza kurigadzira bridge iroro muchiti ndimuri kutonga. Chamunotonga chaichi muchitadza kugadzira vana vemunzvimbo venyu nzira kwayo. Chamunotonga chakichii chimbotiudza ipapo, chimbotipindura ipapo.
Dotoropanya yekuti MDC alenza ikwanisike kupinda kuzegio. Chikuru chandinoona ndechekuti MDC deambomira zvese kana kutombokondesta 2023 hozi. Hakuna nyika isina opposition party. Saka iwo kana waida kukondesta ndaona kuti vanenge vachizokondesta nani. Iyo ino ndobato guru remuZimbabwe.
Makati makadiri pastudio 7 apo masera sei inzinonzi chenzi zvanai sei ndinosvika nevana vepanikiwe vanotaura vachiti chamisa haasi vakatonga nyika yenyu yeZimbabwe. Ko kana vachiti haasi vakatonga nyika yeZimbabwe sei vasingadi kuti mapfumisiro anotaura maererano nemareforms ini electoral reforms kana chiti hatongati ngaiti zvanoda zvisaonota ari tungamirira nyika dzimba sezvo anotaura ndozvokunyepera
makadini makadini baba wande kuno isi takasimba zvedu ndine dhuwe ndiri muno musouth africa maitiro yavo anoita vanhu ava toyavona seiye munangari wakona kaitiro kwake tokwaona regei akampeni kapisira mdc nechamisa tinotenda chaizvo musi vakadero ari kungosunga vanhu achingosunga vanhu vasina nabasa rese kureva kuti iye anoona fanike zviri kunakidza asi kuti aone kuti ari kukampanira vamwe vanhu haaoni tinotenda chaizvo
makadii makadii kustudio 7 ndokutaura ndiri kusurugwi kunoku haini zvandiri kuona kandezvokuti zviri nani kuti ndiite chikumbiro ichi kuvanhu vezano kuti aiwa 2023 apa ngatibatanei nevanhu vemdc tivhotere chamisa zvikuru tarisai zvakaitika kumashi west kuna 2018 paya vanhu vakawanda vakavhotera chamisa saka ndokumbira kuti nyika yose tivhotere chamisa sezvatakaitika zvakaitika muna 1980 vanhu vakavhotera zano tarisai vana amonzora zvavari kuita vaakuita samuzorewa zvaakaita kuzimbabwe rhodesia vakabatana nevarungu vakaita zimbabwe rhodesia nyika ikapiwa mutupo ndozvaakuitiwa namonzora namunangagwa parizvino saka hapana zviriko apa ngatibatanei vanhu vezano nevanhu vemdc vanhu vese tiite zvakaitika kuzambia tibvotere chamisa muna 2023 icho chichemo changu maita basa
mamukadzi vana mukoma jonga kandimire nevamwe vose kustudio 7 ndoda angu kungokurudzira ruzhinji rwezimbabwe kuti ha 2023 handei tindovhota vakomana taneta nokudzvanyirirwa namunangagwa nezanup f yake vakazara nekorapusheni vanhu ava vanoda kutora zimbabwe kuti kunge yavo hondo yavakarwa haina chainoshamisira zvokuti kana dai yanga yangorwiwa kana nguva ino tirisu tiripo taingoirwa hondo iyi hondo yaishamisiri kana chakarwiwa hapana bhozi kana takutarisa zvakanyanya chaiko chaiko tinotoona kuti hondo iyi yakatorwirwa kuti isungirire isisu kunyanya bhozi zvinhu zvacho zvese vari kungoluta vachiba mari vachiita sei munangagwa masigo unorwadza seronda rekurumwa nenyoka ndiri jeff ndiri kuno kumapako
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica zvichitevera zvakabudiswa mberi kwemasineta eAmerica naAmai Frances Haugen masineta emapato eDemocratic Party neRepublican Party akabatana vachiti pane zvinofanirwa kuitwa kumisa zviri kuitwa kune vechidiki nekambani yeFacebook Amai Haugen vaimboshandira kambani yeFacebook nezuro vakaudza masineta kuti Facebook yakaziva kare kuti social media yavo yeFacebook neInstagram iri kukanganisa pfungwa dzevechidiki uye kuti Facebook haibvisi zvemanyepo zvinonyorwa nevanhu zvinokonzera kurwisana kwevanhu vachiti izvi ndizvo zvinodiwa neFacebook kuti iite mari zhinji masineta ayo agara achinetsana neFacebook kubva mugore ra2011 anoti muna Amai Haugen vawana chombo chekurwisana choFacebook vachiti vave nemukana wekupindidza mitemo inobata makambani akaita seFacebook vanodzidzisa zvokutapwa kwenhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunyange hazvo masineta akawana umboo zvichatora nguva kuti mitemo ichinjwe ndiko kunge vakwanisa kuti ichinjwe muhurukuro yataita navo muzvinafundo mukasa vanotiudza mhosva dziri kupomerwa kambani yeFacebook.
Zviri kunzi Facebook inokurudzira nhau dzinokonzera bisi nemheremhere kuitira kuti kuve nevanhu vazhinji vanoiverenga. Kukava nevanhu vazhinji vanoiverenga, Facebook inoita mari nemaadvertisement. Ndozvaanga achitaura mudzimai uyu achiti bisi nemheremhere zvinoitika paindaneti paFacebook zvekutukana zvese zvakadaro izvo zvinokurudzirwa neFacebook kuti kuve nevanhu vazhinji vanoenda kuFacebook vachitukana kana vanhu vawandisa zvinounza ndirike ino mari yeadvertising.
Iye Facebook inoti inobvuma here zvairi kupomerwa izvi?
Aiwa yaramba ngekuti Facebook inotiyo inongopa vanhu mukana kuti vataure zvavanoda kutaura. Chimwe chinhu ndechekuti vanhu muAmerica mukutaura kana kupambadza mashoko vakachengetedzwa neinonzi First Amendment. Saka Facebook inotiyo hapana zvavangaite kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Asi kwakauya pressure kunyanya gore rakapera. Zvichinzi waTrump majepo awo awandisa akukanganisa wati. Saka Facebook yakaita voluntary chisandi waTrump paFacebook. Asi vanoti iwo vanongopa mukana wekuti vanhu vataure. Vamwe vanotaura zvinhu zvakashata, vamwe vanotaura zvakanaka. Iwo waFacebook hapana zvaungaite.
Chiri kunetsa masineta chii kana pasina zvavanogona kuita kuFacebook maererano nekuisa zvinhu zvemanyepo nezvinorwisanisa vanhu paplatform yavo?
Well, masineta vari pasite pressure yevanhu vanovatsigira mavoters ngekuti mavoters mazhinji ari kuti pane zvinofanira kuitwa neFacebook. Kunyanya mavoters aisapota waTrump wanyanyisisa chaizvo kuisa pressure kumasenators. Saka masenator hapana sezvamataura hapana zvavanokwanisa kuita ngekuti pamurau chaipo pane murau unonzi Communication Decency Act Section 230 inoprotekta uFacebook nana Twitter kuti wasatongeswe nezvinhu zvinotaurwa nevanhu, ngekuti zvese zvinenge zviri muFacebook hazvisi kubva kune waridzi weFacebook ba zvinobva kune vanhu vekutaura. Saka murau unowachengetedza. Saka masereta ane problem yekuti hapana zvavangaite ba kuti weFacebook waite zvavanoda kuti waite. Asi kungoratidza mavoters avo kuti pane zvatipita. Asi kumaguma acho hapana zvinoitika ba.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapwa kwenhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwakare neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mitemo yekurwisana neCovid-19 lockdown level 2 yawedzerwazve nemasvondo maviri. Vanhu vekuStand Barbaras kuward 13 pasi pasabhuku mwedzani kumutasa vanotyira kubviswa mumisha yavo pamusoro pekucherwa kwematombo. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti itore matano pakudzikamisa mitengo yezvinhu munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.